Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 23rd, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
Tonight on Live Talk, we are going to talk about Islam in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk, as usual, goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voandebele.com.
This Ramadan is the 9th month on the Islamic calendar, and it was made compulsory for each and every mature Muslim, male or female, to fast for 29 or 30 days. This is an order from God Almighty. He has said in the holy book of the Muslims, the Quran, that all you who believe, fasting has been prescribed upon you, just as how it was prescribed upon those who were before you, for the main reason that you may gain taqwa, that is the fear of God Almighty.
Abanye abantu bazibiza indawo lezi bethi amachurch amajawa, but ayisikho ukuthi amachurch amajawa, ngoba amajawa uyakwanisa ukuwathola even eRoma, uyakwanisa ukuwathola even kwamanye ama-Pentecostal churches. But umuntu ngumuntu, so umuslim or any culture uyakwanisa ukuba yiwini umuslim. Thina njengama-muslim sikholwa ukuthi kulo nkulunkulu oyedwa umdali umveli nqayi oba nguye ongabelethiyo ongabelethwanga ongela baba ongela mama
vangu vari kondo vakawanda vacho tiri vari mujustice system tiri vari maministries tiri makawanda wanda variko although isusu mamuslim manje hatibvumiro kudisclose mazita kunge tikukonora kunonzi kukonorera but otherwise it's between iwo namwari wawo saka hongu varipo vakawanda.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are, of course, talking about Islam in Zimbabwe.
Muslims in Zimbabwe seem to exist harmoniously with the rest of the population. There are two main immigrant groups of Muslims who have settled in Zimbabwe. The first are the Asian Muslims who arrived after the British colonialists hoisted the Union Jack at the Fort Salisbury in 1890.
The second group, that of the Malawian Muslims, they are descendants of Malawian tribes Islamized by the coastal Arabs, and after the British colonized Rhodesia, many of them migrated there to look for jobs, chiefly unskilled jobs such as working on the farms.
The oldest mosque in the capital, Harare, was built in 1927. The Islamic faith has a number of peculiar traditions that make it unique, and for some, it is this mystery that surrounds the religion that makes people a bit worried.
What do you think about this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. And we'll call you back. The number once again,
001-202-619-2077. Yes, Satlangana Mahlabe Zulu, we live talk with Lapis Kulum of Kona, Ngokholo, less Muslim. Siyawazi ukuthi bakhona abangama-Muslim kodwa nxa sesikhangela from kudala ke blessing isi-Muslim lesi saqalisa kubuya abantu ababevela e-Asia and abantu laba baningi kakhulu siyakwazi ukuthi abanye bangkhona ngama-Indians abanye ngama-Pakistani so bakhona eZimbabwe ye abanye bayathengisa balezitolo ungahamba endaweni yeGwanda for example kule ndawo eziningi ngathi ama-street angkhona wonke alamabizo esi-Islam. Uzabona kuthiwa Cartoon Street, into ezinjalo. So lapho abasisekile khona kakhulu khona ngale. Bese kuya-ke nxa ungaya emadolobheni anje kobulawayo eHarare kulama-mosque amaningi kakhulu. So-ke bakhona njalo abahlala khona ngale. Siyakwazi njalo ukuthi kulabanye futhi abavele eMalawi. Abantu laba-ke bafika kudala labo. Ukholo lwabo lokho bekhuluma ngalo njalo bayalwenza. So-ke sifuna ukuthi uZulu uthini ngakho lokhu Islam. Uthi ngabe bakubona njani siyakwazi bakhona abanye bathi kungazani Islam kabasijayelanga kodwa siyakwazi ukuthi kulama Christians lama Islams so lama Muslims so ke thina siku fisa lapha ukuthi abantu bakhulumisane bexoxisane bathi ukuthi hayi wena nxa ulokholo lwakho lolu ngolwakho nxa ulalolu ngolwakho njalo so bonana kunjalo futhi
Ongu se zviri kutaurwa na Gibbs nasi tauti tinge tichitarisa nezvechitendero chechiIslam vakawanda muZimbabwe mavanyatso nzwisisa kuti chitendero ichochi chinofamba sei vazhinji tinoziva kuti vanenge vari maKristo asi zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti zvimwe zvitendero zvinofamba sei kuitira kuti vanhu vasaite zviya zvekupfurikidza mwero kana kuti yatingati extremism kana kuti vanenge vachingorarama Gibbs paine zvimwe zvinhu zvavanenge vasinga vachitaura asi zvisina chokwadi saka nekudaro toda kuti tikwanise kuti tinge tichinzwisisa kuti icho chitendero ichi chinofamba sei of course it's a program that is meant to promote religious tolerance in Zimbabwe so that people can understand other religions. Gibbs.
Yeah, kunjalo ke sikhuluma ke ama Muslim amanengi ayenza lokho kuthiwa iRamadan. iRamadan le yaqhaza ngoJune 28 iyaphela ke ngoJuly 28. Singathi nyanga yonke babe senza okunengi okuchiyeneyo. Bekwenza konoko okunye ukuthi kabadli ngesikhathi sangkhona. Badle kuseni lingakaphumi ilanga baze bayakudla ntambama selitshonile njalo ilanga kodwa kuzaba khona ke okuthiwa yifeast enkulu ezayenziwa kungakapheli kuphela ifasting yakhona sizwile ukuthi hayi khona ngale babefuna ukuthi bajabula ndawonye njalo bahlangane bazani ukuthi bangobani ye kunjalo mfowethu silobani khona phecingweni
I think we have our first guest. Do you have Sheikh Ismail Dua?
Yes, I'm on the line.
Of course, Sheikh Ismail Dua is in the Supreme Council for Islamic Affairs in Zimbabwe. I think we are also being joined by Sheikh Adini from the Waterfalls Islamic Center. Sheikh Adini, are you on the line?
Manero.
Manero Aganaga. Gibbs, maybe you can start the ball rolling. We have our
yes.
two guests.
Okay, excellent. Okay, so I'll start with Sheikh Ismail Dua. Now, give us a bit of a breakdown here. We know that we've been talking to you, you know, for the past 2.5 days. So at the end of the day, can you tell us a bit about Ramadan and most probably what Islam is all about?
Yes, indeed. Ramadan is one of the pillars of Islam. Which is compulsory to every Muslim, that you should fast once a year, once a month in 1 year. So this is what we call in Arabic faraday. Whether you want it or not, you should fast. But it has got conditions. If you are a sick person, you cannot fast. If you are on a journey, you cannot fast. But if you are in a journey, when you arrive at the destination, then you can replace those days which you have.
Manero.
Thank you, Sheikh Dua. I think we also have Sheikh Adin. Sheikh Adin. Sheikh Adin, muripo eriparo nare. Namba ya Sheikh Adin inenge iri kuti netsei. Regai tidzoke kwamuri Sheikh Dua, muri kundinzwa here?
Yeah,
manga muchitaura nenyaya yeRamadan. Munga dzokorora here zvakare nechishona pane vamwe vaya vasinganzwa havo chirungu.
Ichokwadi Ramadan inokarirwa kumunhu wese Muslim. Inotova rimwe repira pama 5 pira atakapiwa muIslam. Zvokuti Muslim wese anofanira kuva achitsanya. Asi pane maconditions. Okuti pane vamwe vanokwanisa kusatsanya nezvikonzero zviri beyond control. Zvinenge zviri act of God kunge kurwara. Kune kurwara kuya kwokuti munhu anorwara otadza kutsanya. Kune kuma kurwara kwokuti unokwanisa kurwara asi unozodzorera chikwereti ichocho. But kune kuma kurwara kuri permanently uku haukwanisi kutsanya. Asi kana une mari uchirwara kudaro kana une mari unokarirwa kuti uve uchifidha vanhu vakati or vanotsanya vaya kuvapawo chikafu then kune vamwewo zvakare vanoti vaya kuti akasiya kudya kana kuti anenge ari pameditation pamishonga nokuti kana asina kumwa mushonga iwowo anokwanisa kana kuti kufa kana kuti zvokwanisa kumuafekta iye haakwanise kutsanya
Aiwa panenge padzisika apo. Tine vamwe vatereri. Tina mukoma Alexio. Makadii mukoma Alexio?
Vasimba here mukoma Jonga?
Ndi blessing. Aiwa ini ndiri nani zvangu.
Handitika.
Kuri sei ku South Africa?
Aiwa South Africa kuri right.
Taurai zvinotinzwa.
Inini ndiri mushona chaye muzezuru. Asi pakutsvakurudza kwandikaita nemumwe mubvunzo yaisapindurika yanga iri mupfungwa dzangu maererano nemamiriro amwari ndakaona kuti mamuslims vanotenda kuti mwari mumwe chete ichokwadi nokuti ndakati ndikaverenga kuna Deuteronomy chapter 6 verse ya 4 inoti haiwaiwe Israeri Jehovha mwari wako ndi Jehovha mwari mumwe chete But tikazoenda kuNew Testament nemachurch manamatiro andikarerwa paakubuda inonzi Trinity ana Mwari vatatu vari one. Ipapo pakandipa confusion ndokunga ndaisvika pakutsanya ndichiita mumwe munamato ndichichema misodzi kukumbira Mwari kuti vandizarure chokwadi. Saka ndakasvika pakusangana nefriend yakatanga kundidzidzisa ndoshanda naye achindiratidza Korani tichivhura ose munhu anofanira kuverenga. Ndakaona kuti mamuslims zvavanotenda about the nature of God zvinhu zviri very straightforward nokuti kuchikristu kwatikanga ndiri ndaibhiriva kuti mwari isa a superhuman ari muskayum but according to muslim the nature of God cannot be understood by a human mind even by a vision And there's not figure nemashoko akataura na Paul achiti God resides in an approachable light. Saka ndakaona hangu kuti chitenderechi chinotaura chokwadi. Saka ezvino harisanda tendokira ikoko. Asi ndinombopota chisiko muchechi ndichina mata navo. Ndichibatsirwa namukoma wanonzi Ibrahim Mfachi. Chitenderechi chakarurama chaizvo. Saka dambudziko randikaona rakaitika muZimbabwe ndiriri. Dai Korani yakanyorwa muchishona nemitauro muchishona nendevele kuti vana vedu nesuo tingadai takakura tichiverenga saka taifunga kuti chitendero chinotyisa chinoita zvimwe taimonzi vanosvina vanhu asi metsvakurudzo yandikaitenda kuona kuti hapana zvinhu zvakadaro vanhu vakazvipirawo zvavo pakunamata Mwari
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Alexio pane mubvunzo wamungade here kubvunza kuna Sheikh Dua
Aiwa kumubvunzo zvangu ndakapindurwa yakawanda kwazvo ndaraiti zvangu kwasara kutositsaurira kuna Mwari.
Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Handitika.
Tinotenda.
Nemiwo
mukoma Alexio regai tiende kuna mukoma Jasper vari ku South Africa zvakare. Makadi mukoma Jasper.
Ndikubvunza makasimba here mukoma Blessing.
Aiwa tiri nani zvedu nhasi tati timbotaura nenyaya yechitendero chechi Islam ichi munotiwo kudii?
Aiwa inyaya yakanaka chose yamuri kutaura nezvayo asi nyaya iripo ndeyekuti vanhu vazhinji zveshuwava kuti vanyatsochitora sechitendero chaicho chaicho chinotonaka zvekuti netsei nengari zvatinonzwa zvakawanda zvakasiyana-siyana nezvimwe zvinotiitika sezvinotiitika kuna nanigeria zvinongoitikawo nezvimwe zvavanonzi ndo zvavanobhiriva mazviri kuti vesei ava vanoita masuicide bomb vachienda kumasupamaketi namunyika munenge mugara vanhu vanokupisa pane vanhu vachipa nevanhu vakawanda saka vanhu tinozofungidzira taa kuti vanhu ava basa ravo ravanoita zveshuwa dziri kuuraya kana kuti nderekidza sei saka inini chandiri kuda chandisingazwisise nderi kuti sei vachizoita sezvekunana nigeria kuti vanorwisana nemamwe kuti hanzi kunonzi vanofanga kuita vechiislamu varege kuita zvechikristu
mabvunzo akanaka mukoma rambai zvenyu makabata parunhare titi Sheikh Dua vapindure Sheikh Dua pindura itinzwa
vanhu ngavarege kusanganisa chitendero nepolitics nechivanhu chenyika tradition yenyika iyoyo mukatarisa zvikuitika kunigeria iyo zvino zvana Boko Haram zviye its completely hasmei nechitendero vanhu vanenge vakusenzesa chitendero kuti vaone mapedzo avo like mashababi ekukenyaya hazvinei nechitendero nokuti chitendero cheislam hachibvumirwe kushusha munhu hachibvumirwe kana kuuraya munhu chitendero cheislam chinototidzidzisa isusu kuti kana uchifamba mupango ukaona tusvese tuchifamba reserve the light yetusvese itoto usatitrache deliberately kana chitendero chedu chinoti sakana muti chaiwo usangocheka usina use kuti uchengetedze life yamwari chitendero chedu chinotidzidzisa isusu zvakare kana mvura chaiyo kuti usaiweste chitendero chedu zvakare chinotidzidzisa kuti ukadya chikapu usabike chakawandisa chekuti ukaguta orasa chimwe nokuti kuna mumwe munhu akuchaya chikapu ichocho saka chitendero chedu chinonzi icho pachirungu is the way of life atike chiya chekuti unosvika paopeka kana wasvika pamaopekenyira uchisiri muti isusu mamutim pese pauri kufamba kwako zvese zvaunoita isiscam saka ndichibayira mubvunzo wemukoma abva mukutaurawo ndeyekuti zvana nigeria zviya hazvinei nechitendero zvangofanana nekumiddle east vamwe nyika dzianze dzemaislamic but mapolitician saka mupolitician akaita chimwe chino ari muslim oti pamwe ndeisiramu kwete zvakafanana nesamutoko
Noted, Sheikh Dua. I think Sheikh Adini from the Waterfalls Islamic Center is back. We are having connection problems. Mm-hmm. Sheikh Adini, maapo iriparunare. Sheikh Adini?
Hello.
Maagundi nzwa shakana kanditi?
Yeah.
Sheikh Adini, mimwe mvunzo iri kubvunzwa. Good evening. Mimwe mvunzo iri kubvunzwa nevanhu apa pari kutarisa kuti panenge pasina kunyatsonzwisisa kuti chitendero ichi chinofamba sei. Vamwe vaakuti vari kuona zviri kuitika kunana Al-Shabaab zvimwe kunana Boko Haram zvaakupa kuti vasanyatsonzwisise nyaya iyi. Mukati kudii? Nhare yachenenge chiri
kune.
Sheikh Adini muripo here parunare?
Yeah, I think there's a slight problem there. Okay, I think we have to call him back. Yes.
Yeah, we have to call him back. Would you?
Yeah, I've got a caller on the line, blessing. Lapha ke lo moyo. Eh baba moyo, ungawuchona njani?
Hayi, ngithole lithola njani?
Isithole le moyo. Ungapi kona lapho moyo?
Ngise Pretoria eMamelodi la extension 6.
Kunjani ePitoli?
Hayi, lamhlaye akukambeka.
Yeah. Ah, kuhle kakhulu ukuthi sikuzwe. Yeah. So ke ungathini ke ngokholo lolu lwesi Muslim?
Yeah, umbuzo ohla ungihlupa ngathi usuneminyaka ngimanje na lokholo lolu lwesi Muslim lo.
Ehhe.
Ngoba thina ngapha esiKristwini sithi uNkulunkulu uluthando.
Mhm.
Labo ngiyakuzwisisa ukuthi ukuthi ala yisi ngesiArabhi ukuthi uGodi uNkulunkulu.
Mhm.
Mase ngikhangela izinto ezenzakala emhlabeni ezigoqela ivizo leli lesi-Islam zisuka ezingididanisi umqondo ukubulawa kwabantu thathe oBoko Haram, o-Al-Shabaab, o-Al-Qaeda sokungama-gangsters abantu bayaphela balimala kabuhlungu la abantu laba angazi ukuthi labo Al-Shabaab labo Al-Qaeda baxhumana njani lokhulu olwesi-Islam lolo
Ehhe.
Ngibuye futhi lapho ngibuze futhi bese lesi sokuswa isicelo.
Yeah.
Kuhle ukuthi lube khona lo lukholo eZimbabwe njengazo zonke izinkolo njoba nje vele kule freedom of worship.
Yeah.
Into engicela kakhulu kubo Sheikh labo yikuthi ngiyacela kakhulu ukuthi bangenzi lokho kwenzakala emazweni oAl-Shabaab labo kwathiwathi o-Al-Qaeda bona ma kukhona into abayifunayo benensolo kabalandela i-constitution eyelizwe into yabo bayenze besemthethweni bangenzi lokhu kuhamba sokubulawana sokunjaninjani into embi kakhulu le
ngiyakuzwa moya sibuyalibeka kuhle sibili ungeke waxoxisana laye-ke usheikh Islam Dua ungeke waxoxisana laye umbuze ngesilungu nxa usenelisa khonapho khonokho okukhulumileyo xokha la isizwe baba
Yeah, Mr. Sheikh, the problem is this violence which is going around the world using the name of Islam. Those organizations like Al-Qaeda, Al-Shabaab and Boko Haram. So can you please explain to me the link between your Islam and those organizations?
Mr. Sheikh Ismail Dua?
Yes, thank you very much. The word Islam itself means peace.
the word Islam means this. As I indicated already, that these people are using Islam to commit this crime. They are completely not Muslim. As I indicated already, that in Islam, we are taught to observe the life of anything. From an ant, an animal, even water itself, even a tree itself is not a life. So you would find that these things are happening in Islamic countries where they've got politics. So they hide their political agendas with Islam. As I indicated already that, for example, a person from Mutoko commits a crime. You cannot say Mutoko has committed a crime. No, it's that individual. And remember, if you're a Muslim, it doesn't give you a ticket to enter into paradise. You
but they're calling all this in the name of Islam. But I've never heard any Islamic leader naming these organizations about why are using our name to commit acts of terrorism.
Sheikh,
hello?
Yes, go ahead, Sheikh.
Hello?
Go ahead, Sheikh.
In fact, that is how Satan does. A Satan comes to a sheikh like me, a Satan comes to a bishop, a Satan comes to a rabbi, and use you. And you become a little Satan. So these people, as I indicated, that they are using those names, but according to the Quran itself, the first speaker has indicated that Islam is a peace a religion. You get the point there?
So these people are using those names.
Who are coming into Islam in the name of Islam. For example, if you go now in Iraq, there are a lot of killings there. But who started that war? Are they Muslims? They are not Muslims. There are some people, especially from where you are operating now in D.C., Washington, in America. They went there and said Saddam has got these weapons and so forth, and they killed him. Was that a Muslim who killed Saddam? It's not a Muslim. So there are some people who are not Muslim who are coming into Islam to destroy Islam within using our name.
Thank you so much, Sheikh Ismail Dua. And Baba Moyo sibongile kakhulu ukuthi sizwile sibulibuzana ngathina lokusasa. Yes.
Okay, fine.
Yeah, bye, Baba.
Because like the Sheikh is saying there, they should be a line. You know, people
between
should
fundamentalism and others.
Yes, they are extremists. I mean, just like in any religion.
Yeah.
Even in Christianity, there are some people who kill in the name of Christianity. But
Precisely.
His point is that people should not confuse that with a religion.
That's right.
I think These are extreme elements in a particular religion, which happens in all religions, by the way. Regatende kunemwe mtereri mkoma Victor bari ku South Africa makadi.
Hello.
Makadi yenyu.
Yeah, tiripo mukazimba rengo.
Aiwa, tiripo nyaya iri mudariro mainzwa nasi kuti taura nezvechitendero chechi Islam munoti kudii.
Asi pane panhu padiki panotinesei.
Sheikh Dua.
Maita basa. Izvozvo zvakanzwika chaizvo kakawanda kacho kuti mamozi munhu wakafa. Vanomugezesa osina matombo osanganisa nemutunga odya. Can that be possible? Zvingaitike zvinhu zvakadaro muno kudya. Iye zvino zvatakuita isusu special muno muZimbabwe. Tane anonzi maintermarriages aya. Kana tichigezesa munhu, takuvatora vakawanda vakunzwisisa. Ndechienda panyaya yekugezesa munhu. Munoziva kuti kana munhu achifa, mumwe anofa neaccident, mumwe anofa. There is no maker. Then he can mess himself. But if you say a Muslim, I think what we are not a shoe, what is a shy, not a kimutoremon yet kimuigam box equipment. Tonight, the road
ogezeswa asi anenge akaita sei akaputirwa nejira iya pamusoro pejira paya obvisiro zvese zvese zvichitodirana pechimutomusunga but zvinotaurwa nevanhu hazvisiri izvo nokuti tisu mamoslem tinotenda maprofita ese makatarisa korani yedu ine bhuku radhaudhi ine bhuku rajesu ine bhuku ramozisi then kuziva muhammadi sallallahu alaihi wasallam mabhuku ese saka isusu tinotonzi muningi muchitendero kwedu kuti haukwanise kuva muslim kana usingatende muna jesu kana usingatende muna mozisi kana usingatende muna abraham kana usingatende muna davhidi ani munonzwisisa ipapo saka tichiti muzitora mwari saka tinoteerera zvese izvozvo kana kutsanya ikoko mambo jesu chaiwo vakaedzwa nasatani mugomo muya for 40 days asingadye saka ani mukuona tii role model yemaprofita ese tinotonzi mukurani kuti lanu fari kubaina rasul usavasiyanise mitumwa yese yamwari yavakaisa inofanira 124,000 asi vahombe vacho ndiwana jesu vanana abrahamu vanana davhidi vatinoti isusu daudi jesu tomuti isa then touya kuna abrahamu tomuti ibrahima saka muchaona kuti isusu tinoita zvese izvozvo nokuti makristu nesu mamoslem kana tichiviga munhu atiti wakabva muivhu waakudzokera mubhokisi kwete wakabva muivhu waakudzokera muivhu ndeti point there saka isusu tinotora munhu yatomuputira nemachira matatu tamugezesa ari klini zvakanaka tomuisa mumachira munyaumu then tomuviga
mukoma Victor mapindurwa ka vanenge vabva asi Sheikh Dua vatsanangura kuti zvinotaurwa nevanhu kana kuti zvatakakura tichinzwa handi chokwadi vanhu vanenge vasinganyatsonzwisise icho chitendero icho chigipsi
yeah I think that was something that he explained very well because we have been hearing that kind of talk for a long time lapha ke cingweni lo mnumzana uTrinos baba Trinos kunjani kona wapi goli
ngiyaphila mnumzana njani baba
ngimpilile mfowethu ungaphonga khona kona wapi goli
ngilapha ngase-Springs mnumzana
ah ubone ke mnumzana ye akusitshela ukuthi ungathini ngokholo lwesi-Muslim
mnumzana mina ngokwami kahle kahle angikholelwa kule nkolo le yesi-Islam le futhi enye into nje ngithanda ukuthi ngibonise lapho nabalaleli lapho ukuthi baboqapheli kakhulu impela ngoba nabantu nabo sebasuke nje kube ngenye indlela yokuthi bazenzele imali yabona ya so nami ngithanda nje ukuthi ngigcwalisele lapho baqaphele impela abantu bangathatheli nje ngezinye izinto nje abangazazi ngoba le nkolo yinkolo yale phesheya koma-Iraq khona le maye abantu bayalandela nje kuphela so kumele babhekisise kahle
so ke khonapho utshoni nxa usithi lukholo olungazani luvela kwabo-Iran endaweni ezinjalo kwabo-Iraq kodwa ke sinxa sikhangela lesi Kristu-ke singathi sivela ngaphi nxa ngokuhlanganisa khonapho utsho ke ukuthi kubona njani
a mna uma ngikufananisa nje nesi Kristu angiboni ukuthi ziyahambisana lezinto ngoba uma ngithi ngiyabheka angazi noma kangizwanga kahle ngizwa ngathi bathi le yinyanga yabo esi-9 angazi noma kanjalo so kusho ukuthi azihambisani nesi Kristu ngoba shouthi uChristmas bona abanawo laba bantu
ikhisimus angiboni kangako singcono simbuze ushiki khonapho ukuthi kambe balayo yini kodwa bambe ecingweni ungayikatshana mnumzana Trinos ukuze thi siphenduke uqedise udaba lwakho ungayikatshana baba
vateereri vedu vatinawo parunhare mukoma Jena namukoma Shepherd rambai zvenyu makabata tiri kudzoka kwamuri tiri kumboti torei kabreak Sheikh Dua please do stay on the line rambai muri parunhare tiri kungotora kabreak zvishoma shoma and for our radio listeners as you know by now we are actually streaming live simply go to www